This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 19, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzebato rezanupf dzopomera kambani yetongati Hewlett mhosva yekupa rubatsiro rwemari kunhengo dzebato iri dzinonzi dzaida kupfuudza mutungamiri wenyika varobert Mugabe. Sangano revashandi rezctu roronga kuratidzira kwevashandi munyika yose. Vanobika chingwa vodzikisa mutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani inorima nzimbe nekugadzira shuga yetongati Hewlett nhasi yaramba mashoko anga achipomerwa nedzimwe nhengo dzezanupf muNational Assembly ekuti kambani iyi yaipa mari nekutsigira vamwe vezvematongerwo enyika kumasvingo nechinangwa chekuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro pamwe nekuvauraya. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani iyi vaSidney Mutsambiwa avo vange vakokwa nekomiti yeparamende inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema kuti vazotaura nezveurongwa hwekambani yavo panyaya iyi vati kambani yavo haina kumboshanda kana kutsigira vezvematongerwo enyika panyaya yekuronga kubvisa varobert Mugabe pachigaro. Nhengo dzekomiti kubva kuZANUPF dzinoti vakudzanai Chipanga, Melody Dziva pamwe navatafana naJou dzabvunza vamutsambiwa kuti sei kambani yavo yaipa mari kune vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vadzikamai mavhaire pamwe nevaimbova gurukota raiona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe pasikiti.
Miss Mutsambiwa, we have heard several allegations that your company, Tongati Hewlett, is working in conjunction with certain politicians in Masvingo province.
Vamutsambiwa, tiri kunzwa nyaya dzakawanda dzekuti kambani yenyu yeTongati Hewlett iri kushanda nevamwe vezvematongerwo enyika kumasvingo mukuronga kubvisa mutungamiriri wenyika varobert Mugabe pachigaro. Munotii chii nenyaya iyi?
Asi vamutsambiwa vati kambani yavo haina kumbogara yatsigira vaviri ava nemari asi vakati vakapa bato rezanupf mari yekubatsira kuronga musangano wari wecongress yakaitwa muna zvita gore rapfuura. Mushure mekunge vabhasikiti vachishandisa hofisi yavo yebasa vasvitsa chikumbiro cherubatsiro rwemari kukambani yavo. Vati mari yerubatsiro iyi yakaiswa muakaunti yezanupf head office kuHarare kwete muhomwe yavabhasikiti.
Honorable Mavaire and Basketi, the two gentlemen are not shareholders of any of our companies.
Second, Mavaire na Basketi havasi nhengo dzekambani yedu. Kechipiri hatina kumbovapa mari pachavo asi takavabatsira nemari mushure mekunge vauya kwatiri senhengo dzezanupf vachida rubatsiro rwemari yekuti bato ravo riite musangano wecongress uye tagara richiita izvi kwemakore akawanda.
Vatiwo kambani yavo yagara ichitsigira ZANUPF nemari uye yave nemakore ichiita izvi uye izvi zvinoitwa pachena. Panyaya yekupa masimba eupfumi kuvatema, vamutsambiwa vati kambani yavo iyo ine muzinda mukuru kuSouth Africa ine zvikamu makumi matatu nezvina nechidimbu zvave kuvatema uye itariro yavo kuti hurumende ichacherechedza mabasa ekusimudzira vagari pamwe nenzvimbo yavanoshandira kuti zvikamu zvayo zvisvike pamakumi mashanu nechimwe sezvinodiwa nemutemo kana kuti maempowerment credits. Mamwe mabasa akaitwa kana ari kuitwa nekambani iyi kugadzirisa nekuvaka zvigayo zvemvura mudhorobha reChiredzi, kubatsira varimi vatsva venzimbe, kugadzirisa migwagwa, kuvaka zvikoro pamwe nekunatsurudzana ndari yendege Buffalo Range. Vamutsambi vavati kusvika pari zvino kambani yavo yashandisa mamiriyoni matatu emadhora kuita zvese izvi, uye ine zvimwe zvirongwa zvayakatarisira kuita. Asi vachipa pfungwa dzavo pamusoro pemutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno, vamutsambi vavati mutemo uyu unofanira kuvandudzwa, vachiti pari zvino unoita kuti vane mari dzavo vasauye kuzotanga mabhizimisi muno. Vatsigiri veZANU-PF kumasvingo vari kugara vachiratidzira kumuzinda wekambani kuchiredzi, vachiti vachatandanisa kambani iyi kana isingadi kutevedza mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema. Tonga Dulet ine makambani matatu anori manzimbe nekugadzira shuka kuLoveld anoti Triangle Limited, Hippo Valley Estates nemutirikwi shuka company. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Rimwe sangano remubatanidzwa hwemasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rakasunga kuti vashandi vemunyika varatidzire musi wa11 mwedzi unouya vachinyunyuta nenyaya dzakati kuti. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira urongwa hwekumiswa kwekukwidzwa kwemihoro yevashandi, kunonoka kana kusatobhadharwa kwemari dzevashandi, pamwe nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo inobata vashandi. Tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Tati sevashandi vemunyika tomboratidza vanotungamira, tomboratidzira hurumende neavo tinovashandira kuti tiri kunyunyuta, kuti tiri kurwadziwa nezvakawanda zvinosanganisira kuoma kwezvinhu, zvinosanganisira matauriro ari kuitwa nyaya nevamwe vanotungamira kuhurumende, kunyanya nyaya dzokushandirana kuti mitemo inogona kuchinjwa pavanodira, kunyanya kuti vashandi vanogona kubudiswa mavasa kusina mbadharo, kunyanya nyaya dzokuti mihoro inofanira kugurwa, nyaya dzinofanira kuva chitaurwa patinoti pacollective bargaining. Takutonzwa vamwe vakutotaura sepolisi yehurumende. Saka tiri kuona kuti vakuru ava vari kuinfluensa maprocesses mamwe, because masectors eto akasiyana-siyana ane urongwa ekugara pasi nevanovashandira vachikurukura nyaya dzemari. Kana vakuru vakutobuda vachibuda vachitaura kuti gore rino hapana horo rinofanira kukwira, zvakutoita kuti tifungidzire kuti ya polisi yehurumende kaiyi.
Mucharatidzira matunhu api?
Ticharatidzira maguta anosvika 6 munomu muHarare, Bulawayo, kuGweru, kuChinoyi, kwaMutare, kumasvingo. Ndizvo nzvimbo dzicharatidzira zuva rimwe chete musi weSaturday, musi wa11 April. Tichapa zvichemo zvedu kune avo vanotungamira hurumende kusina ma-ministries of labor. Tinopa zvinyunyuto zvedu kuma-resident ministers.
Avanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nhengo yebato reZANU-PF iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuMount Darwin West vaBarnwell Seremwe vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzeby-election dziri kuitwa musi wa27 mwedzi uno, sezvo vavari kukwikwidzana navo vemamwe mapato anopikisa vasiri kumboonekwa mudunhu iri. VaSeremwe ndo vakakunda musarudzo dzemapuraimari eZANU-PF dzaitsvaga achamirira bato iri dzakaitwa munandira wegore rino. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga achatora chigaro chakasiyiwa nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vaimirira dunhu iri muparamende, amai Joyce Mujuru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaSeremwe.
Ini ndakasarudzobva kubva muvanhu mandakasarudzobva mandimirira vanhu vemaundarini West taita mapuraimari elections edu isusu ari yeZANU-PF. kuti nda kumira ezimondo nawe sasa ha mavamwe variko vachakukwidza vacho hai nokuti hapana development tichinodiona mune munhu idi development kumuno saka ivo hapana zvakada kuti vaitire vanhu varongoti ndivhoterei pasina even zvokuti even vaite development kuwana
ko imi chii chamuri kuvimbisa kuvanhu vekuMount Darwin uko
handivavimbisa asi ndine zvandatoita kudhara kwete kuvavimbisa nokuti handingavavimbisa vanhu zvandoida ndatovagadzirira rodhi marodhi mamwe anga adhaun anga asafambika bhohoro muzvikoro ndakaisa fenicha saka ndiri kuita zvinhu zvokuti development vanhu vagutsikana dzimwe nokuti munhu usamupromisa chinhu chandisandaita tofanira kuvaratidza zvandatida ikozvezvi ndezvizvizvi promisi yakashata ndomupromisa asi handizozviiti saka its dangerous
asi ndeapi mamwe matambudziko amuri kuonawo mudunhu menyu imomo amuri kutiwo ndikasarudzwa izvi ndo zvimwe zvandoda kusimbaradza kuti ndinge ndichiitirawo vanhu vemuMount Darwin
Mount Darwin ndati ive ndakava ive ndasarudzwa ndakutungamira Mount Darwin kuti education ikuenda kumusoro zvikoro zvive pedyo nepedyo mabhohoro mashoma ndive ndiwedzere mabhohoro arimo kuti awande marodzi mamwe acho ndipundutse mamwe marodzi acho asarira mashoma asara acho apere ndibva ndapedza ese kuti munhu afambe pada kuenda apa neende kuti makliniki achiri akatisarire ndujana zvakati makliniki asumukire kuenda kuti pave nezvipata zvinonyitsoonekwa kunzi hashuwa iko zvinezvi kwaane munhu mutungamiriri ari kutungamirira nzvimbo ino
tichitarisawo vamwe vanga vachimbochema chema kuti pada hatina kupuhwa gwaro revavhoti nezeki makwanisa kuriwana here hapana zvamuri kunyunyuta henyu nazvo
gwaro remavhoti apa munhu asapuwa munhu seemavhoti takapuwa gwaro remavhoti takapuwa munhu akapuwa cd rake rokuti evhen acheke unozvigadzira wega munhu akapuwa cd rake evhen kuti anisa pakombyuta pake otarisa zvinhu zvakamira sei hakuna munhu asina kupuwa tisi takapuwa same date senezeki
avanga vari nhengo yezanup f ichakwikwidza musarudzo dzekuMount Darwin West vaBarnwell Seremwe vari parunare naBlessing Zulu westudio 7
Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makaterera kuStudio 7
vateereri musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909am pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri wenyika yeMalawi ari kukurudzira kusimbaradzwa kwenzira dzekubata pamwe nekuranga vane chekuita nekurayiwa kwemasope munyika iye. Vachitaura mashoko avo kunyika yavo nhasi, mutungamiri weMalawi vaPeter Mutharika vatsanangudza kupondwa kwevanhu vane usope sechinhu chakashata zvikuru uye vakurudzira vanochengetedza runyararo kuti vasimbaradze kutsvaga kwavo vananyakuponda ava. VaIsaac Herzog vebato reZionist Union avo vapedza vari panhambo yechipiri musarudzo dzeparamende dziri dzepiri muIsrael vanoti bato ravo harisi kuzobatana nemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu muhurumende ichaumbwa. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Michelle Obama vari kuenderera mberi nerwendo rwavo rwekushanyira Japan uko vari kutsvaga rutsigiro kuchirongwa chekubatsira vanasikana munyika dzichiri kusimukira kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Masangano maviri anoti Human Rights NGO Forum pamwe neHeal Zimbabwe Trust ari mushishi kutenderera nenyika achidzidzisa vanhu nezvekomishen yekupodza maronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission. Masangano aya anoti ari kubatsira veruzhinji kuti vanzwisise nezvekukosha kwekuregererana pamwe nekupodza maronda uye kuumbwa kuchaitwa komishen iye. Commission iyi inosungirwa nebumbiro remitemo idzva pasi pechapter 12 asi nanhasi haisati yave kushanda. urumende shondo rino yakaburitsa mazita evanhu makumi matatu nevatatu vangangosharwa kuti vatungamirire komisheni iyi. Vamwe vanoti kunonoka kwehurumende kuumba komisheni iyi kuri kutadzisa kuti nyaya dzemhirizhonga dzose dzitariswe nezvadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia pamwe nevanoita tsvakurudzo musangano reHuman Rights NGO Forum vadzikama ibere. Ngatitangei nekunzwa zviri kuitwa nesangano rava Mahia.
Tiri kuenda kumacommunity kwatinoshanda kune vanhu tichivadzidzisa nenyaya yeNPRC, National Peace and Reconciliation Commission, kuti vazive kuti yakamirire chii uye inoda kuita nezvichi, uye tinzwewo mafungiro avo kuti vanoda kuti izoshanda sei uye ingashanda sei munharaunda dzavanogara. Chechipiri ndechekuti isu tiri kuti basa reNPRC rakatotanga kare, togara zvichitanga mumacommunity matinogara, nekuti vanhu vane zvavanoita kuti vagarisane vasarambe vachiinetsana. Saa tine mabasa atinoita ekuenda tinoita manhimbe vanhu vachigarisana tichiunganidzana nemadzishe nemasabhuku nevanhu vesvondo vekereke kuti vanhu vatare kuti zvatingaite munharaunda medu kuti tigarise zvakanaka. Tine magadheni atinoita vana madzimai achienda kugadheni kuti vazokwanisa kuwana zvekutengesa kuti vachengetedze mhuri dzavo uye vakwanise kugara panzvimbo imwe chete vachitaurira nyaya dzerunyararo kuti vangashande sei nevarume munharaunda dzavo kuti kuve nerunyararo. Ndiwo maprogramu atinawo iwawo.
Vabere, muri kushandawo here muchiita zvimwe chete sezviri kuitwa neHeal Zimbabwe?
Basa ratiri kushanda ndiroro rimwe chete panyaya yekuti tinge tichizivisa vanhu nezvekuti chinonzi National Peace and Reconciliation chii. Saka ndingangoti kutanga muna zvita gore rapfuura takatanga nekuHarare, gore rino takabva tatenderera kuenda kuBulawayo, tikaenda kuGwanda, iko zvino tiri kubva kuBhinga, mangwana tiri kunanga kuPlumtree. Tine shure chekuti tinge tichitenderera nenyika yese. Chinangwa chedu chiri chekuti vanhu vawane ruzivo nezvekuti chinonzi National Peace and Reconciliation Commission chii, uye kuti vanhu vakwanise kunge vaine chekuita vachiisawo pfungwa dzavo mundiro yekuti tinge tichibika runyararo. Chechitatu ndechekuti tinoda kuti tinge tichiunzawo vatungamiriri vemunharaunda dzakasiyana siyana kuti vange vachikwanisa kutaura nevanhu vari munharaunda dzavo vachivapawo maupdates panyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission kuti zviri kufamba sei uye tava papi nechirongwa ichochi. Ndo basa ratiri kuita mumacommunity.
Vamahiya, tinoona kuti imi sangano renyu nesangano ravabere muri kungoita chinhu chimwe chete. Muri kushanda pamwe chete here? Makabatana?
Tiri kushanda pamwe chete, takabatana. Ndinototi neNGO Voice Forum pamakioski avo mazhinji toenda tose nana Community Center for Development CCDZ neZimset nemamwe organization akati kuti anoshanda nenyaya dzerunyararo. Saka kushanda tiri kushanda pamwe chete. Pane patinoshanda pamwe chete tichienda nhumbo imwe chete tose, pozoitawo pekuti tinoshanda pamwe chete pakuti basa ratinenge tichiita ringe richikurudzirana uye richipinda kuti risvigire zvinenge zvichiitwa nevamwe. Saka munoziva kuti Zimbabwe yacho yakakura, hatingazorambi hedu tongoteererana kwose kwose, asi zvekuti zvatinenge tichiita tese tinombosangana tichitaura kuti zvatiri kuita basa iri ndeiripi kwese katiri.
Vabere, tinoona kuti iko kupodza maronda kwamuri kuita uku, maronda akaponzerwa nemapato ezvematongerwo enyika, vari kuitawo sei ivo vezvematongerwo enyika muurongwa hwenyu?
Tingangoti isusu maybe chikuru chavari kuita ndechekuti havasi kutidzinganisa kumaconstituensi kwavo. Vari kutirega tichikwanisa kushanda nematunhu avo zvakanaka. Kusara kwenzvimbo shomanana dzatakanetswa nemapurisa tikatadza kukwanisa kuita misangano iyi. Takanetswa nemapurisa ekuHwange, asi takazokurukura navo vakatibvumidza kuita musangano, vakatibvumidza zvakare kuenda kuBhinga kwatanga tiri nezuro. Vekumarondera nevekuchivhu ava vakabva vatodzika madziro vakatirambidza kuita misangano iyi. Saka chikuru chatinenge tichinyanya kukurudzira zvedu kubva kunevezvematongerwo enyika vaya ndechekuti isusu hatisi vavengi.
Vamahiya, ndopetawo ndichiti muri kuwanawo here vanhu vamuri kusangana navo vaine dzidziso yekunzwawo nezvechirongwa ichochi?
Hongu, variko vazhinji vane ruzivo rwekuti chirongwa ichi chakanaka munharaunda dzavanogara.
Vanga vari mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Manzwawo zvakare kubva kune vanoshanda nesangano reHuman Rights NGO Forum vadzikama ibere. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anoona nezvekubikwa pamwe nekutengeswa kwechingwa munyika anoti Retailers Association of Zimbabwe, National Bakers Association of Zimbabwe neGrain Millers Association of Zimbabwe anoti mutengo wechingwa uchaderera mumazuva mashoma anotevera. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nekushandiswa kwavakuitwa mabond coins munyika sezvo kuwanikwa kwechenji kwave nyore. Mukuzeya nezvinyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara.
Nezuro pakati kwamusangano mukuru pakati pemasangano anoti Retailers Association, Bakers Association na Millers, vanova vari muvalley chain uyezve na Governor Reserve Bank. Saka munhauro makabuda kuti chokwadi chingwa changa chiri padhola zvichikonzereswa nekushaika kwechange kana kwemabond coins. Saka tine mabhekere anga achitengesa wekumazvitoro nechingwa nemaprize ekuma 85 cents, 87 cents. Saka mamitengo yechingwa kubva kumabhekaris kuenda kumashops yange yakasiyana, asi kana chinge chasvika muzvitoro chete chingwa changa chinotengeswa nemutengo wakafanana. Saka takawirirana kuti zvinhu zvina kunaka, asi kuti vanhu panopachiswa maringa asvike 10% zvikamu gumi kubva muzana nemuchitoro. Vaivepo vaisanganisira vakuru veSpa, OK neGM nevamwewo vechidiki mabhizinesi echitoro achikusumukira. Saka zvoreva kuti nekubva musi wechishanu kana kuti mubva mupfuro zvinhu zvinouya vemuchitoro vanenge vakuti vadzikisa mutengo. Vemabhekari vaya vakutaura nemuchitoro kuti vachiwirirana kuti mutengo ungauchitengeswa kana yatingati recommended retail price sezvakangoitwa nekambani yeDelta.
Asi ivo vanotengesa chingwa nekuchibika ava vamusarara vanozowanawo here mari? Tichitarisa kuti nyaya yegorosi inenge iri kuti netsei kuti ringe richiwanikwa.
Hapana chiri kusanduka apa. Nyaya yanga iripo ndeyekuti chingwa chaitengeswa 85 cents chaifanira kutengeswa 95 cents, asi nokuda kwekushaika kwechenji chenji yakutengeswa dhora. Saka zvino chenji yapo vanhu ava kuchitaura kuita 95 cents, tirongopa semuenzano. Saka vanhu avakudzoserwa ma5 cents avo.
Sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara. Vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk paWomen's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yematambudziko anonzi ari kutarisana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvisina magwaro ekugara kana kushanda munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Munhau dzedu dzemitambo, makwikwi enhabvu ePremier Soccer League egore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana, apo chikwata cheHarare City chichatamba necholocho kunhandare yeRufaro muHarare. Mutori wedu wenhau Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Harare City ina coach Nyuan uyu aive kuCapes United wavaimangiro, wakatarisira kuti vange vachikunda apo vanenge vachitamba nevafana vasvika gore rino kuPremier League veCholocho FC. Mutambo unenge uri kuRufaro mangwana, kuzoti Saturday FC Platinum ichatamba iyezve nevame maNew Boys Tongo Sawmills ikoko kumandava. Patakatarisira kuti FC Platinum inge ichiwina. FC Platinum haina kutamba zvakanaka last week kuConfederations Cup, apo yakarohwa 5-1 neYoung Africans yekuTanzania. Kuzoti papo futi paSaturday kuLuveve Stadium kunenge kune Chicken Inn neFlame Lili. Flame Lili ndevame new team yapinda muPremier League. Vanenge vachitamba neChicken Inn iyi yakwanisa kuti inge ichiwana vatambi vavo vaivepo last year. Saka Chicken Inn inogona kunge ichinonga mapoints ese apa kuLuveve Stadium. Stadium. Dynamos inenge izonge ichitamba ne Buffalo ipapo Saturday ku National Sports Stadium. Dynamos inotarisira kuti inge ichiwina mutambo iwowo. Kuzoti ZPC Kariba inenge ine Highlanders kukwanzura. ZPC Kariba last year pamutambo iwowo zvakaita mangange 1-1 ine Highlanders, kuzoti kuvulawayo ZPC Karoa Highlanders 3-1. Saka vanhu vazhinji vanenge vachitarisira kuti vange vachiona kuti Highlanders ichakwanisa here kuti inge ichirova ZPC Kariba zvekutangisa.
Vatsigiri venhabvu vangatarisire mitambo ipi mikuru nemusi wesvondo?
Sunday kunenge kune triangle newange kugibva. Mutambo uyu uchaneta triangle ina coach Nguyen Kaindu anga ari kuHighlanders. Saka vakatarisira kuti vange vachiwina, asi wange inogona kuti inge ichibuda nepoint ikoko kutriangle. Kuzoti Haumaini inenge ichitangba nechapungu kuLuveve. Haumaini yakatenga vatambi vasva vakatarisira kuti vange vachitamba zvakanaka. Kunana Charles Vanda, vana Parati, vana Devon Shafa, vese varipo ikoko kuHaumaini nana Limited Chikafa. Saka vakatarisira kuti vange vachitamba nemazo vachikunda chapunga. Si chapungu toziva kuti vanotamba iyo yatinoti physical play, saka vanogona kunge vachine.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo, muzi wetu Adebe ari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake, chovha samasimba.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake, chovha samasimba.
Mari baba
tibatidze.
Kambo Jehovha makanaka ke Christ like choir. Kambo gataridzira kuti tisimbisane nevose vari kuchema pane inonguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kambani yeTongaat Hewlett inoramba mhosva yekupa rubatsiro rwemari kunhengo dzeZANU-PF dziri kupomerwa mhosva yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Sangano revashandi reZCTU roronga kuratidzira kwevashandi munyika yose mwedzi unouya. Mutengo wechingwa wodzikiswa nenyaya yekushandiswa kwemabond coins munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina, Chris Gande naStandekile Mhlanga vachikupai nhau mururimi rwechirungu.